mutsamba yavo kuzati amaimutetwa vanotigarore the century iro rave nenguva richiburitswa mumapepanhau nemadande mutande rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori kusabhadhara mitero kutyorwa kwemitemo yenyika kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagirei amaimutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama nezak amaimutetwa vaendesa gwaro iri kuzak vachiti inogona kunge isina kuriona uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori inofanira kutuma mukuru wemapurisa commissioner general of police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatadzirei mugwaro rethe century amaimutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti zak ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai
ndiyo inokodzera kuita basa iri ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire
mutauriri wezak commissioner john matamure vati kana amaimutetwa vanyorera kuzak vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo wenyika
kana amaimutetwa vanyorera kuzimbabwe andication commission commission ichaita saizvozvo yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo
ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori chitsotsi kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende makambani ayo kana makambani akazvinyirira rimwe basa rezak kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva gwaro rethe century rinoti vatadzirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda vatagirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka the century inoti hurumende nemasangano akaita sezak anofanira kuongorora mabhizimisi avatagirei asi mukuru wesangano replatform for youth and community development vaclarice madhuku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende
tinoti ukama hwavanenge vainawo nevari muhurumende vakanyanyosimba zvokuti vari muhurumende havana zvavari kukwanisa kuita nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira chivo vari mumasimba varambe varipo
vatiwo handi vatadzirei chete vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimisi vakaita savabilly rotenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka matsamba mbozha akaburiswa nethe century anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagirei asi vamangudya vakaudza studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagirei vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagirei ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya